Underworld. Listen.
Tika kuti ma exi, tenge tanyanya
kureruta.
Mudoni zava nepi, wawa kunyanyo merura.
Kumerura.
Muri mari jeksi. Pauri pane chakaramba, pauri pane zvakaramba. Ko wangu waizinyanya, kunetsa sechikwamba kunge ndakakamba. Pauri pane chaka dislike, takati timhanye iwe nokukambaira. Kaunu kakoneke kusara iwe, wakaratidza uri marara ndakakutsvaira. Mazano achasome vari singu vanonetsa. Ukazvitsvaka zvakaita vave singu wangu ende uno regret. Muri mari jeksi. Etin yes, already une imwe body count. Wanga wakura rini nai, kuti pane achakurora. I really doubt. Ndzimika vana zvakaramba imi. Ndzimika vana zvakaramba imi. Makanatsa kudzambwa kaimi.
Kumakombandiko kwamakacherewa
kudzambwa.
Marambwa hamuzi kutombotevera
kudzambwa.
Danano nemi ndenge ndatoperera
kudzambwa. Muri mari jeksi.